A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table here on Live Talk. I'm Marvelous Susanna Nyahuya, this Thursday, December the 23rd, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and I'm Sithandekile Mhlanga. Speaking of the COVID pandemic, that's one of the issues we'll be discussing today, including what women are doing to prepare for the festive season. And looking at COVID, the Minister of Health says as of 22 December, we're talking of yesterday, Zimbabwe had 199,404 confirmed cases since the outbreak. We're talking about since the outbreak last year, including some recoveries, more than 147,000 and 4,800 deaths. And to date, more than 4 million people have been vaccinated against COVID-19. But what's worrying, Marvelous, the government is saying the cases are rising, unlike before, where we saw them going down because of this Omicron. We see that yesterday alone, more than 1,600 there were new COVID cases recorded, and we've had higher than that in the past few days, including 9 deaths. People are succumbing to this COVID-19.
Yes, Asine, we see that that's a worldwide concern because we've also seen cases rising here in the United States and other countries worldwide ahead of the oncoming Christmas holidays. And we'll also be discussing some of the preparations that women are making, towards the Christmas holiday and towards Christmas itself, which is on Saturday. So we'll be having some of our guests coming in and discussing with us what they are facing and also, as women, how they are preparing for the Christmas holidays. And I also have a few videos from some women that are sharing with us about, what they did to overcome some of the challenges that they've been facing as women to ensure that they send their children to school and to ensure that, they are still, despite the COVID-19 surviving.
Yes, Marvelous. We'll see that as we go by, seeing that many are complaining that there are many shortages this Christmas. Some are failing to access their money from banks, and others, they are unemployed. So to them, Christmas is just one of those days. But maybe some may make efforts, but we'll hear it from our guests.
Yes, sir. And also I had the opportunity to speak to a leader of one of the opposition political parties in Zimbabwe, an organization called Foras. So I will be playing that interview as we go along. She's talking about what she's seeing on the ground, regarding how women are perceived in politics and also just how she's navigating the political landscape in Zimbabwe ahead of the 2023 election.
Yabuke Marvelous, kulabo abasanda ukusichatha namhlanje nje kungolwesine mhla ka 23 ke ngoDisemba ke umpalakazi namhlanje ke kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana ole Women's Round Table lona ke kuluhlelo lwe Live Talk siyabe siphethe indaba ezihlukeneyo eziningi sikhangela ukuthi abantu benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi kuyini abakulungiselela umndeni yabo. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi iningi lithi lilengxaki ngoba imali ingatholakali lula, abanye bevele bengasebenzi, abanye bathi ikhisimusi vele lilanga nje njengawo wonke amalanga akukho okunye abakwenzayo. Sizakhangela njalo nomkhuhlane we-COVID-19 ngoba yiwo othinta phose zonke ingatsha zempilo ebantwini. Sikhuluma nje ugatsha lubona ngezempilakahle lithi izolo kuphela lithole ukuthi sokutshone abantu abangu-9 abayisishiyagalolunye ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula ikhulu lengxenye yalo i-1,600 labo inkulungwane labo bathola leli gcikwane. Amanani lawa asephezulu nxa siqathanisa lawa kuqala lapho ayisesehla khona ngoba sibona ukuthi kulo mkhakha omutsha lo we-COVID-19 okuthiwa i-Omicron okuyiwo ngani uthwalise abaningi amagabha avuzayo. Ngakho-ke yikho esabe sikukhangela lamhla sinanzelela ukuthi abanye njalo abesifazana bathi babhekane lengxaki eziningi ngaso kufika kulo umkhuhlane we-COVID-19. Njalo ke ngeke ngakhuluma ke sike sakhuluma ke kuwona lo umsakazo lo nkosazana Debra Mkasa owenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, yena ke osichasisele okuningi ngababhekana lakho njengabathengisayo. Siyananzelela ukuthi abaningi njengoba bengaqhatshwanga ndawo bayathengisa, kodwa lapho kuba nobunzima labo ke yibo abantu abaningi abanakekela imuli zabo ngalolu hlelo, kodwa ukuthi bethole imali ngendlela efaneleyo ngoba labo abathengayo labo bengayitholi. Ngakho-ke asizweni-ke kungxoxo esikhulumelayo, asichasisele ngawakhe amazwi ukuthi kuhamba njani.
Sizananzelela ukuthi i-bond lethu lona leli esilisebenzisayo kukantutshwane ukuthi silithole. Khathesi bayintroduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami imiselufu mina njengeformal trader ngibone engathi umbeni esandleni sami sengiyibambe kabili umbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasila mali, i-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo bona bemkambo yensitha, bona labo bathi ngabosibhatheleni emabhanga kakula mali. You find ukuthi thina njenge-informal sector thina esizithengisayo thina amavenda kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo ne-exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina esithengisayo. Uyofanele ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahoda iyabe ingasahodi. Njalo sibe sasinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku-ecocash, imali yami ku-swipe. So nxa iku-ecocash, nxa sengithatha mina i-ecocash iliyana, kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintshe. Kulezi nsuku kulemkambo le enye esensitha okuthiwa ivulwe nguhulumende kodwa eyivulela ukuthi ibatshintshele ibanike iy'loko imali zangaphandle. Kulamalayini amaningi kakhulu njalo uhulumende utshintsha ekunike i-$50 ungatshintsha ungathatha iswipe kumbeni le-ecocash. So kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abantutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomi wethu, yibo abaphethe inoto yethu zethu. Asisela ama-province ngoba imali iphelela emoyeni. Wona la ama-2% ungaswayipha uthole ukhanjelwe imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho. So ufind ukuthi vele sigigandawonye asisebenzi sisiya phambili siqhubekela phambili, sisebenza nje sesisebenzela ukudla etafuleni, sesisebenzela nje ukuthi ungayithola susuyidlulisa. Kathi sesikhangele ukuthi izikolo ziyavalwa, sesikhangelele lama-school fees, sesikhangelele lokuvulwa kwezikolo. Abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha yezikweleti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi senelise ukuthi simithe esabe sifuna ukukwenza ngapha ivini lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasehotela impahla labo basitshaje inkalakatha zezimali labo basenza vele ukuthi sigcina vele sesidinda ndawonye yokuthi nje into esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise, kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani. Asiphumeleli. Siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibile imkambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini. Qala besilama-$2 esanyamalala, ama-$5 esanyamalala, siselawo sokuqalisa i-$10. Ukuthi leyo mali enyamalala isiya nga, sokutshenisa ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond, akusela into yevini ye-2 bond. Kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa ivini le-frozen isiqalisa ku-$10, which is i-economy yethu vele hhayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector.
Yes, marvelous. There we heard from Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She is outlining the challenges they face as informal traders, as vendors. And we know that's where most people are at now because of unemployment. But they have this problem of money. It's always been there. But now that is the festive season. The people they expect to come and purchase their goods from are the ones who don't have the money. They are still lines in the bank, and people are not accessing their cash. And for them, it's hard to accept EcoCash or Swipe because they are saying, how are they going to reorder stock? Well, they don't. People they already order want, actual cash, and you can hardly touch the bond. Actually, they don't know where it is. It could be with the, those ones who the illegal money changers. We haven't revealed the government's blaming them for the currency shortages. But on the other hand, some economists say the economy is not well anyway. So people respond to the economic situation. If everything was fine, there wouldn't be problems with the currency shortages. Over to you.
Thank you so much, sir. We're hearing from Deborah Mukasa of the in Bulawayo, who's talking about some of the vendors. Vanotengesa mugwagwa vachiti inguva zvayo yechikumusi asi nguva iyi yakaomera vanhu vakawanda nekuti vanhu vakawanda havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanenge vaorda vachibva nazvo kunze kwenyika uyezve vari kuti mari yemunyika yemabhondi haisi kutenga kana EcoCash haisi kutenga saka havazokwanisi zvakare kuti vawanikwe ivo vachihodha zvimwe zvinhu zvekushandisa. Aiwa, tuberegai tibva takwanisa kunge tichikuchingamidzai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19. Tichitarisa zvakare zviri kutarisana nemadzimai. Takatarisa zororo rechisimusi rakatarisana nenyika yese. Uyezve tinenge taita rombo rakanaka ndisani nekuti ndozoti network yekuZimbabwe inoti netsei. Tinenge tawana munyarikani wedu regai tinzwe kwavari. Vari kuZimbabwe. Hello, mai Munando.
Makadiko, Marvelous. Kwakadiko ikoko kwamuri mose mose makadi vateereri.
Aiwa, ndakara chaizvo nokuti ndanda kuchema nditi ii network inogona kuti adzikisira pasi asi hatiudzeiwo starenyu uyezve stare organization yenyu nokuti tinozotwana pamakamira makapfeka maheti maviri uyezve tichida kunyatsotarisa kuti gore rinorava rakamira sei mumabasa amunobata. Tichizoenda zvedu tichitarisawo nyaya yezororo rechisimusi.
Ndinotenda zita rangu ndinoitwa Muzvare Evanice Munando. Ndinoshanda nesangano rinotungamirira kukodzero dzevana vasikana rinonzi Female Students Network Trust uyezve ndiri sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, sangano remubatanidzwa emasangano emadzimai anomirira kodzero dzevana vasikana nemadzimai. Mazviita.
Mungatitsanangurira kuti gore rinoranga rakamira sei tichitarisa denda iri reCOVID-19 rakawanikwa tichishusha sei zvirongwa zvamunoita zvakanangana nemadzimai.
Zvakanaka, gore rinoranga risina kumira zvakanaka nekuti denda iri reCOVID-19 ndinoona sekuti patinotanga gore muna January chaimo tinobva tatotangana nelockdown, tinobva tadzivirirwa kunze kunzi aiwa hatikwanisi kufamba tichiwadzana uyezve tichiita mabasa emaoko akasiyana siyana uyezve vanoita mabasa ekuenda kumahofisi vakanga vachiwanikwa vachitadza kuenda kumabasa iwayo. Zvinova zvakakanganisa zvikamu zvehupfumi kuti madzimai anga achitora chikamu munyika ino yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirawo munyaya dzezvehupfumi nekuda kwekuti kutengesa chaiko uyezve kana kubata mabasa emaoko pane zvavanoita zvakasiyana siyana vachishava kwakanga kusingakwanganisiki nedenda iri. Uyezve kurwara kwaita vanhu kazhinji takaona kuti madzimai ndo akanga achitora chikamu chikuru nenyaya yekuti ndo vaichengeta varwere avo mudzimba. Uyezve vaichengeta varwere avo vasina zvikwanisiro zvakakwana. Mamwe madzimai akawanikwa achibatwa nedenda irori zvakare, vamwe vakatisiya zvinosuwisa zvizhinji kuti mukuita basa kwataita kazhinji takanyatsotadza kusvika padurunhuro remadzimai nenyaya yekuti madzimai kwavakanga vari ikoko tisingafambi tichikwanisa kuenda ikoko zvakakonzeresa kuti pave nemukaha wekuti tiyanane uyezve tidzidzisane zvatinogara tichiita mazuva ese nenyaya yedzekodzero dzedu takaona madzimai achiwanikwa nekushungurudzika madzimai achishushikana uyezve mhirizhonga mudzimba yakawedzera panguva ino yedonda recovid-19 saka isu tinoona sekuti sangano romirira kodzero dzemadzimai zvizhinji regai nditarise takamirira vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekumayunivhesiti makoreji aya akavharwa ende vaenda pazvikamu nezvikamu zvakasiyana siyana kunodzidza saka vamwe vaidzidzazve uyezve vachitarisa dande mutande ende tinoona sekuti mutengo wedande mutande hwakakwira zvinosuwisa uyezve vasikana kuti vakwanise kuenda pamberi nedzidzo vamwe vakanga vakudzimba dzavo vakumaruwa kwavanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vaende padande mutande zvinova zvakakanganisa zvidzidzo zvavo zvakanyanya nekuti vakasarira kumashure vamwewo ndivokuti kunyange vari mudhorobha muno vanga vachiita mabasa ekutsvaga mvura vachitsvaga zvishandisiro vachibatanana namai mudzimba vachiita mabasa echidzimai saka zvinosuwisa kuti tichiri kungodzoka pai kuti madzimai haasati akunyanyonzi kune mabasa akafanana madzimai nevanhurume tinoona kuti vasikana vedu vakawanikwa vachidzvinyirwa panguva yanenge vachida kuti vapinde online kunodzidza malectures achitanga vakanga vachitsvaira dzimba vakanga vachitsvakana nemvura vakanga vachibika vachiita mabasa akasiyana siyana saka basa redu rakava nekunetsa zvizhinji pakuriita nenyaya yekuti zvimhinga idzo zvakasangana nelockdown iroro nedenda iri rakanga richisangana nemadzimai nevanasikana zvakaita kuti vadzokere kumashure panyaya dzebudiriro pachavo uyezve panyaya yedzidzo nekodzero dzavo.
Maybe if you can just tell us in English, what were some of the impacts of COVID-19, especially on some of the programs that you run under your own organization where you work with female students under your female students network and also under the Women's Coalition of Zimbabwe?
Thank you very much. It has been a very big challenge to us as the women's movement and especially the female students network, delivering our duties is normal because the COVID-19, when it came about, it bring about the lockdowns, the non-restrictions, the non-movement restrictions, where also it deprived our girls, children, even our women, to reach out to the service providers. For example, we talk about mental health, we talk about health services, even those who were pregnant, to really reach out to services. It was very difficult because in as much as the government has announced that that could be prescribed under special services, it was not the situation that was prevailing on the ground because when they wanted to travel from city to city, it was very difficult. And we also witnessed some harassment of our women when they wanted to board these restricted transports that were available during the lockdown. So it was very difficult for them to access services and even the abuse that was also perpetrated against our women, it was also escalated. And we're now talking about the female students in tertiary institutions. I think there was a serious problem, a serious challenge. We've seen our students, our female students, being deprived their rights to education because of the gender roles that has been prescribed in the home. They were locked up in the home, and also they were working together with their mothers and trying to bring food on the table. And in trying to do that, they were missing lectures because lectures would start at least by 8 o'clock. But during that time, the girl child is being expected to do the house chores, going to look for water, going to look for food. And also they become caregivers in the home. Some of our young girls and also some of our women were affected by the COVID-19 while it's also giving care to those who were sick during that time. So really, it really rolled back some of the gains that we've made and some of the strides that we've made in the women's movement in trying to empower women and girls in terms of their rights and responsibilities. So it was a very difficult situation. Still now, it's a very difficult situation because we are coming to the end of the year, but still the COVID-19 with another wave, the fourth wave, the Omicron. So there are lower rates, deaths, but people are getting sick. I've witnessed quite a number of people who have gotten sick, but in trying to really get medication, I've also come across some women who are really struggling in the home to say there's no medication in both those public institutions like Parenya Twendararo Hospital. So we don't have money, we've been locked up. It is only 2-3 months where the lockdown was lifted. Mm-hmm. And these health institutions, they are demanding forex. And honestly speaking, here in Zimbabwe, the economic situation hasn't improved. It was really and hugely affected by the COVID-19 because we could not fend for ourselves. We could not do the usual businesses that would bring money on the table. So really, we are still struggling. And as we conclude 2021, mm-hmm. we are really also expecting to say, moving into the future, 2022, how is it going to look like? Especially when you're looking at the girl child, and I mean, you know, quite a number of cases, the children being married off. Last week, I've been reading a case where a certain man is paying a girl child off, marrying off to appease Ngozi. Honestly speaking, in this era, we are saying we are moving towards the agenda, 2030 agenda, where we talk about gender equality, where we talk about the space of women's rights. But I think we are going down the drain in terms of the effort that has been putting in place. I'm sure our government is not really looking into these issues seriously and also bring these perpetrators to book so that at least we set a good precedent in the community, in our societies, the way we are living, to really curb gender-based violence and also the violations of women's rights.
Over to you, Star. Maybe you may have a question for Ms. Eva Knight Monando before we put her on hold, because Zimbabwe's network sometimes you drop off.
Yes, but Ms. Monando, what are the challenges you face when you are carrying out these activities in the communities? Are the girl children, the parents coming up, or what's going on?
Yeah, they are coming up, but you can realize that we are not really doing much as we used to do because of even the limited numbers that we are supposed to reach out. For example, when working in tertiary institutions, one institution can have a capacity of over 20,000 female students, but hence we are only allowed to meet 100, for example. So I think we are not making any impact because of the limitations in terms of the outreaches that we are doing in terms of reaching out to our students. Some of the issues are around also in terms of the environment. It's still volatile in terms of the operational environment. You go to a chief, it's a political situation. I remember very well when I wanted to go in a rural, rural institutions, for example. When you want to reach out to those communities, there are still restrictions in terms of the duty bearers that are on the ground to really allow us to do our actual programs. And even the political situation that is prevailing, it's not yet stable as we speak. And I think they are using COVID-19 as an excuse to say, because of COVID, we are not allowed. Because of COVID, we have got limited hours of conducting business. Honestly, we think and that it is a big hindrance, and we're trying to really do impact on the ground and I intensify our programming, our advocacy work around women and girls empowerment.
Okay, and when you try to negotiate for more time or, you know, to get more slots on this, is it easier or there's no one to go
to? Yeah, it's not easier. It seems that even the Utah bearers, there's a control above them. Really, they will say you put ourselves into risk, where we are not able to really adjust. I mean, the situation is not yet normal. That's what they usually say. So we need to work within the means. Whatever we are doing, let's work within the means so that at least we don't go beyond what is required by these duty bearers and community holders.
Usebenza laba fundi ye abafuna students network ye lapho aqwayisa khona njalo akhankasela khona ukuthi kungabi bengachathiswa bebancinyane simzile ke lapho echasisa ke ngengxaki ababhekana lazo njengenhlanganiso kwesinye isikhathi akulula ukuthi bebathole bexoxisane labo kwesinye isikhathi kunenginengi nje ingxaki ababhekana lazo kodwa ukuthi bazazama ukudinga ukuthi bebe lethuba elikhulu ukukhuluma labo ngoba ukhanya ilo udaba olubhahileyo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu emashelayo lapho okulo nkonzo ezinindisa abantwana besesebancinyane okuwephula isisekelo sombuso kanye nelungelo labantwana. Yikho ke esikukhangeleyo kathesi sisamelele omunye umhlonitshwa wethu esithemba ukuthi sizaba laye ngesikhathana esincane esilandelayo. Marvelous. Yebo ke awuzwakali Marvelous.
Yeah, thank you, Dexter. That's the challenge of technology, but thank you so much, Star.
We are still waiting for our next guest.
Yes, thank you so much. While we wait for our next guest to come, I will just share a video, like I mentioned earlier on, where we spoke. I actually had the opportunity to speak to the leader of Foraz to just tell us what the political playing field is like at the moment, especially for women. Before we go back to Ms. Mulando.
Vanhu vari kutarisira kuti paurinde vachipiwa rubatsirwo negovernment. Asi example yandingangopa ndiyo current ruling party iripo. Ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanupf, vamwe vakapfeka mazambia ezanupf, vachiti ivo kuti vapiwe maseeds iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is. Vanofanira kunge vakapfeka ZANU-PF, I don't know, matisheti nemazambia or makepu or whatever it is, kuti vange vachipiwa mafidzi nefertilizer. And ndikatsvaka kuvaexplainera kuti handizvo, you don't need to wear ZANU-PF emblematic clothes kuti unge uchipiwa mafidzi, because yandataura iyi kuti it's the obligation of the current government to actually provide subsidies. Local farmers, commercial farmers, and even peasant farmers, and so forth. So that those solutions that put it on a put it on the city of Kovani, Nepuchka, which are taken from the previous Zanuki, I think that period. I think that is the wrong message. You could see Zanuki has to be fair and be transparent and be truthful to people who put it on Lange, Rasina Kutka, who put it on Kafaka, because when I put it on the MGC, I'm like, vanhu vemamwe mapati amene mamwe maDPT party mapati akasiyana siyana but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanupf but they are not actually ZANU-PF supporters. Saka those are some of the things that we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvinge, because izvi hazvi kubatsira even ZANU-PF yacho. Daiven vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yeZANU-PF yacho iyoyo, but vari kutaura kuti veMGC kuti vamwe basi kana kuti tipatore Foraz kare any other party out there. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tikutanga kungonzwisana pachena kuti ngatikutiranei vanhu pachena, vanhu vezimbabwe vasava nefie yekuti vaonekwe kuti vange vakupfeka bato iri, kuti vange vachiwana zvinhu zvavanofanira kukodzerwa kuwana zvisina kuti zvinei basa neany part at all. This is something that the government has to do for its people, not the party at all. Saka
siri apo pane zvamumaita here since muri imo muzimbabwe kutimuedze kutaurirana nebato iro riramuri kutaura remunyika rezanupf kuti muvaudze zviro zvimwe zvamuri kusangana nazvoizvi?
Izvi zvinhu ndichangotanga kufamba, think ndine 2 months ndatanga kufamba ndichitenderera Zimbabwe, especially kumarural areas ndokwandiri kuwana zvinhu izvi zvichiitika. Even muno maurban areas as well, I think I can see it happening in a different sort of way, kuti vanhu kuti vaone mabenefits or some sort of incentive, they feel they have to wear ZANU-PF emblematic clothes for them to have this whatever special favors, you know, that there is. But kumamisha upi kwandatenderera ndo zvinhu zvandajekesera vanhu kuti ndichafamba ndichiedza kutaura nebato reZANU-PF, which is the current ruling party, and actually invite all other parties that are out there that are willing to discuss matters where akadariwa kuti jekesere vanhu kuti vanhu vanzwisise kuti aiwa izvi zvinhu zvokuti government ichauya For Africa, we are each aramba, each other's vegetation, so we're going to be ZANU-PF. Because it's got nothing to do with for us party, but something to do with party, with government, with the government, for us. So I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going party, with the for us, iri mugovernment, zvinhu zvakasiyana. Saka ndozvinhu zvekuti ndichaadeudza mamwe mapato. I hope kuti ZANU PF, the current ruling party, will come to the table so that we can actually make it clear to the citizens of Zimbabwe on such issues.
Mm-hmm. Thank you so much, Tinotene.
Okay.
Aiwa, potanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reForaza. Vanova iwo vanozviti muzvare manyara airine munyenziwa saka vakawana vachikurukura nesu vachitaurawo zvavari kusangana nazvo mukutsvaga rutsigiro panyaya dzezvematongerwo enyika ndingaiti dzoke zvakare timboenda kuna muzvare amai Vince Munando vari pano regai tione iye zvinezvi muri kunyatsooneka zvakanaka chaizvo tinotenda mamuri kunzwa zvanga zviri kutaura inyaya iyi yezvematongerwo enyika takatarisana nemadzimai munyika inotinetsei munoona senji
nyaya inotinetsei nesuwo tinongogara takabatsira hana maoko nenyaya yekuti hapasati panyatsotseketedzuka hapasati panyatsojeka kuti madzimai osununguka seiko kuti vatore zvikamu mune zvematongerwo enyika nekuti anenge atongoda kuti asimudze musoro ari kuwanikwa achishungurudzwa nekudii saka inyaya iri kuti isiso yezvinozvi tane funga masvondo matatu apfuura aya sewomen's coalition of Zimbabwe tichifamba Zimbabwe yose tichidzidzisa madzimai kuti zvakakosha kuti vatore chikamu munyaya dzematongerwo enyika tichivadzidzisa kuti zvakakoshera chii pavari uyezve munyika yedu yezimbabwe asi tiri kuona sekuti chirongwa chakatambirika zvakanaka zvezhinji but patiri kuenda kumberi kumaelections pane zvinhu zvatiri kutarisira zvinonzi maelectoral reforms anotaura nezvenyaya yegender equality asati agadziriswa saka zvinhu izvo zvinodzikisira madzimai kumashure nenyaya yekuti ivo vari mumabato ematongerwo enyika vanowandiwo vatungamiriri vacho varume vazhinji havasoda kunyatsoda kusunungura chimuti ichi kuti vachipe kumadzimai saka dambudziko iri richiripo kunyange tanga taisa tingati effort yakanyanya yekuti tikwanise kuti madzimai asimudzirwe asi ndinoona sekuti pasi apa kana kuti muenvironment haisati yakubvumidza saizvozvo nekuti hapana zvikwanisiro zvacho zvakaita semutemo unoburisa pachena kuti madzimai ngavachiparticipata tiri kuona kuti kunyange muconstitution yedu yezimbabwe section 17 yakataura pachena kuti munhu wese murume nemukadzi ane mukana wekuti aparticipate mune zvose zvematongerwo enyika nezvakasiyana siyana tikatarisa section 66 inobva yatsinhira kuti hapana anombunyikidzwa kana kuti anorambidzwa ngatifambai negender equality munhu wese ava nechikamu asi tikaenda paground ikoko papolitical po kwatiriku kunongochungamirwa nevarume chete indoda kutochungamidza amai manyarawo kuti ngavarambe vachisunga dzisimbe nenyaya yekuti dzimwe nguva madzimai achasimurudzirikawo nendinoimba kuti ikoko kubato ravo vashaipawo mukano yakawanda yemadzimai kuti vaite mamp makanzura nekudi nenyaya yekuti semudzimai ndofunga vachazvinzwisisa kuti zvakakosha sekuti madzimai ave neuwandu panyaya yezvematongerwo enyika
tinokutendai chaizvo tichamboti mumbobata makadaro nekuti mumwe munyarikani wedu watanga takamirira wasa asvika saka regai tiimbomutana tiwanikwe tichinzwa kuti vari kuti tozodzoka kwamuri zvakare nekuti mamuri kutaura nyaya yakakosha chaizvo nyaya yekuti madzimai awanikwe iwo achipinda mune zvematongerwo enyika nenhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo asi over to star
Okay, sibonge unkosazana Evanice Munando ke lapho thi kuqhakathekile ukuthi unanzwe amalungelo abesifazana. We have our next guest now, Otilia Svanda. She's the secretary for the women's branch at the Bulawayo Residence, Bulawayo Progressive Residence Association. Siyabongela kuhlelo lethu unkosazana Svanda. Yeah, we are here, unkosazana Svanda. Siyabongela kuhlelo lethu. Nkosazana Svanda, uyezwa? Aige, sisamelele unkosazana Svanda, ngikwazi ukuthi kuhamba. Yebo ke, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho amalungiselelo eKhisimusi abesifazana balungiselela njani ikhisimusi khona ngapho kobulawayo? Ungaqalisa ukukhuluma Nkosazana Sibanda. Abesifazana balungiselela njani ikhisimusi? Hayi, mavela sizamnika elinye ithuba uNkosazana Otilia Sibanda. In the meantime, we can go back to our other guests.
Yes, Ms. Nanda, you were just speaking about the issue of women in politics. If you can just expand, what are you seeing on the ground, looking at this year and what we've been seeing going on, while we give a slight opportunity to get hold of our guests?
Okay, thank you very much, Marvelous. The political situation versus participation of women in Zimbabwe is still a dream that I don't know maybe it will come through, because the environment that we are operating in, despite the constitution that we have, that speaks clearly that women and men should have equal opportunities to participate in political, both private and public spheres. But what is happening on the ground right now is that we have three main political parties dominated by men, and these are major political parties in Zimbabwe. And for women really to get, to participate in that, in those political decision-making, they are supposed to subscribe under those political parties. I don't want to despise that. They can also become independent. But look, here it is a political game, and for you really to have impact, I think you need to be under these political parties. So, from our own assessment and observation, we've realized that, we've discovered that it is very difficult to maneuver through these political parties, because our women have been facing sexual harassment. The men are the ones who are supposed to make decisions. They are the ones who submit your nominations. They are the ones who are also chairpersons of the electoral processes in those political parties. So they have the decision to make. They can choose whoever they would want to choose, because it depends, with whoever they would want at that particular time. So the issue of sexual harassment, sexual abuse, and even the issues of the gaps that are still in the electoral systems. I think Section 7 of the electoral system is still something that we really need to look into. The issue of gender equality is just on the paper. And when we're engaging with Zimbabwe Electoral Commission, they also admitted that they don't have control to ensure that those nominees, the Gender Equality Act, that stipulates or also regulate that. So still, these are the gaps that still exist that also deprive women to participate in political parties. We have been making strides. I think 3 weeks ago, as the Women's Coalition of Zimbabwe, they've been moving around the country, reaching out to women, so that encouraging them to participate in the upcoming 2023 elections. But still, the challenge that I've also alluded to, they still hinder them to say, yes, we would want to participate, but when we want to subscribe to these political parties, some of that is sexual harassment, sexual extortion. Sanga wandida, kana usina kundida, auwa nishiga kupati. You know what? It's something that we feel is exposing our women in as much as we would want our women to participate. But nevertheless, we are not folding our hands back. We are continuing with the campaign to ensure that at least in 2023, we are 50-50. We want to increase quite a significant number of women that would subscribe and also participate in the election. So we dispute the 30%. The 30%, remember, there's now this quota system. At least we are at 30. No! The constitution is very clear. It's 50-50. Let's go by the constitution. Why 30? So it's something that we are challenging as the Women's Coalition of Zimbabwe to say, let's go to the constitution. Let's constitutionalize. Let's not give sympathy on women to say, at least we give you a 30. Now there's devolution. Mm-hmm. Devolution is everywhere. We want our women to be represented even in councils, even in those VD calls and WAD calls. We want a full representation of our women. We want to unlearn and also deal with the myths that hakuna machifi anaita madzimai. Why? Now we are, I mean, as Zimbabwe, we ratified the 2030 agenda of the SDGs. We are also heading towards the 2030, having these milestones in place to say we want 50-50. Everyone should participate equally in the political space.
Thank you so much. I think we now have our guest. Sir, I'm not sure if we got your guest.
Yebo ke Nkosazana Sibanda ungasitshela ke ukuthi wena ngubani usebenza ngapha. Yebo khona icingweni? Hayi sizathi ke sesikudinga. In the meantime, Marvelous, if we can have Miss Mulando back, I wanted to find out when they evaluate their work. Is she in here? Yebo, we are here. My guest is coming and going.
Yeah,
I think so. Mulando, when you evaluate your work, what's your success rate? Can you say you are really reaching the communities you are looking for?
At the moment, it's very difficult to say so because, as I also alluded to earlier, the COVID-19 is like, you know, tracked back all those gains that we've been, we said at least we've reached somewhere. So maybe we can say we are at 60%. We are almost slightly above half because, women, you know what, we are measuring this, gauging on the number of women who are coming forward to still report on the violations of their women's rights. So at least there are women who are also empowered and also assertive in terms of knowing sure that their rights have been infringed. But in terms of the recourse, I think that's where the problem is. Perpetrators are not being brought to book. We've also witnessed some gang rapes. Women are being gang raped. But still now, we are being told the perpetrators are still at large. So that is discouraging women somehow, but at least they are coming forward, especially when I talk on behalf of Musasa. We've been also referring cases of women who are desperate, who have been having their rights being violated. So yes, we are in the middle. We are just dangling there. But the challenges are really tricking in very, very hard on us as the women's movement.
Okay, thank you. Marvelous.
I'm not sure, Sai, if you got your guest yet or we can continue with them.
No, let's continue while we wait for our guest because we have good information for all the women.
Okay. Sakamai Mnando, Tombo Tarifa, Jamuku Tauraini Kuti, Chimotara, Staff Tarifa, Zororo, Irekisimus, Munona Rakamira, Seiko Munuka. Munyika muchitarisa kwamambo famba muchienda uyezve kwamawanikwa imi muchishanda kana nevana vekuchikoro nekuno
ndine urombo kuti light rangu rakuda kunonodzima asi regai nditi zororo redu reChristmas iri Marvelous vasikana nemadzimai unoziva kuti nhasi tambo tatanga tiri kubatsa ndandichingotarisa zvangu vanasikana vane nemadzimai vanasikana vandaona kazhinji ndandichingoita observation ndiri mutaona kuma office yedu ndichiona kuti vanhu vari kuita sekuti vari papanic mode havasi sure maonero andazviita kuti patiri kubvura 2022 tichange tichibvumidzwa here kufamba kwatirikuita uku saka ndandichiona besano revanhu vakati wandei asi changa chichinoitwa hapana nenyaya yekuti vanhu havana mari tinotiona madzimai achitenga vanhu vachidii mashops achizara asi izvegore rino handina kunyatsozviona zvichisimba sekudaro vasikanawo vanga vari vashoma asi madzimai ndo vanga vari vazhinji kuda vanga vachitoita window shopping here kuona kuti mauniform akamira sei sezvo taakunopinda mugore noya nekuti holiday ino haina kumboreba Marvelous saka ndiri kuona zviso zvemadzimai zvakasuwa nenyaya yekuti watotanga nazve nemutoro tisati tamboenda kure mari hapana zvikoro zvovhurwa mumavhiki matatu ari kuuyawo vana vari kudzimba mvura yonaya zvino tuminda twedu tuyatodiiko mbeu toibata pati saka inyaya yebesanwa ndinoona sekuti nyaya yemental health iya kushushikana kwepfungwa kuri mumadzimai nekuti havana chekubata kudzimba Marvelous mari hapana mari zvinhu mitengo yabva yakwira zvekunga hamheno hembe hadzisi kutengeka zvikafu zvekudya zvaakutodhura zvekudaro kuti mafuta chaiwo chaiwo 2 liters iya yaakutoenda mu700 RTGS ko maticha akatambira mari musuno uno mari yao yese kana achida kutenga zve Christmas yabva yatopera ka pasina kana mari ye school fees saka tiri kuenda kupi kana chitadza kurarama zvazvino tisingaoni ramangwana redu kuti tiri kufamba sei saka inyaya inosuisa yandaona madzimai mazhinji achishushikana nawo kune vana vati vane vana vacheche vachishushikana nawo nazvo nekuti kuzvipatira kwacho mishonga yacho haisi kuwanika yekuti vana ava vanga vachirapwawo kune vari kusununguka hanzi uya nemabhaketi emvura ndikusha kuti nemvura nanhasi haisati yakuwanika uya nezvishandisiro zvako zvekushandisa zvemaoko ndakanga ndiri pane imwe chipatara manje manje apa ndikaona kuti aiwa vachiri kutonyatsototi tiri kuda nhamba yakati vanonyoresa vanhu vari kumukira usiku mavhelasi kuma3 AM nenguva inoyi asi lockdown iri kunzi inopera kuma9 chindiudzai kuti kana vachiti tiri kuti kepyu yedu ndeyekuma9 handiti mudzimai ari kufanira kuenda pakiu yekunonyoresa mimba yake kuti anowanikwa nekubatsirwa anozonyoresa nguvai nekuti ukasangana nemapurisa ndoona sekuti zvinokupinza munjodzi apa uri mudzimai ndakasukikana chaizvo ndaona mumwe mudzimai wechidiki achienda kuchipatira nemuchinge munda enoperekedza mwai nokubatsirwawo manheru ari pa achienda kunonyoresa nhumbu hanzi vashanu chete kana kuti vapfumamwe ndo vanotorwa pazuva chindiudza kuti madzimai ose ari kubara anobarira kupi saka tiri kuona vamwe vari kubarira mudzimba munharaunda chaimo mandigere muno vamwe vakashayikirwa nevana vachinge vangoenda kuchipatira makuseni wayo vobatsirwa haana kubatsirwa zvakasununguka haana kunyatsogadzirwa zvinoitwa kana munhu achinge abara paye obva atonzi chidzokera kumba kungosvika mwana maawa mashoma shoma mwana otoshayika saka idambudziko iroro riri kusuwisa zvizhinji kuti Christmas hongu taiona iri kokuswera mangwana asi chii chatinacho chekuti tipinde mukrisimisi tifuadze mhuri vana vanenge vakangotarisa amai baba vakatarisawo amai kuti pamoto pachabikwa chii saka inyaya yakaoma inyaya inosuwisa ava vana vechikoro vari kutofunga maassignments kuti zvino zvatanzi endai online vamwe vari kunyora mazama zvinosuwisa maa-level ari kunyora next year mungazvionawo asi vachizopinda zvechikoro gore noya saka inyaya yekuti zvinhu zvacho hazvina kunyatsokurongeka vanhu vaine shungu mumwe yekuti zvino zvinhu zvichafamba sei nemarongerwo akaita zvinhu momboenda pazororo mozodzoka kunonyorazve bvunzo zvichamakwa nguvai muchizodzokerazve kuti muzopinda mufomu chii mufomu 5 kana kuti muchipindazve kana kuenda kuyunivhesiti saka pakaoma ipapo nenyaya yekuti hurumende haina kunyatsoda kuronga zvinhu panzvimbo kuti zvatasangana nedenda iri plan b ndeipi ichaita kuti nyika yedu iendere mberi tisingadzokeri kumashure saka tiri kuzeza kuti anhu enu semadzimai pamwe kabanga zvegore riya futi tinongovhura January chinzi hamuchafambi makesi awanda ecovid vanhu vari kufa
If you can just give us your view, you're on the ground. What are you seeing regarding the festivities, you know, that people are now putting together ahead of Christmas, which is on Saturday?
Yeah, I think the situation on the ground is quite confusing. It's a worrisome situation where we see women, men, even young girls getting confused in terms of they are very anxious. They don't know what tomorrow it brings on the table because they are also skeptical to see if there is going not to be a lockdown also in January. So I've been observing on the ground women, old women, young women, you know, just moving up and about in town, but not really getting the goodies that we used to do in the previous years. They are just empty-handed, maybe. They are just doing window shopping, looking on the prices of women of uniforms. And I've been chatting with just a couple of them. They were saying the rate that they were using, marvelous. They or the exchange rate, the black market, is 200. Can you imagine? $1 is equals to 200 bonds. So it's already indicating that as we go into 2022, the economic situation is going to worsen. Why? Because already the black market rate has no control. It's now escalating, hence also promoting the increase of prices on the basic food and commodities that we require. So it's also comes back in the home where many children are looking at a mother to say, what is she going to cook for us? What we need also new clothes for Christmas. What are we going to have on Christmas? Are we going to have the same fun that we used to have? But this year it's a different one. People are just moving in mobs in town, but not really, I mean, buying the things that they used to do. Just a handful and just a paper bag, just, you know, small items just for I mean for to eat for a specific and a certain day. They are not really stocking as they used to do. So it's very difficult because even the prices, you cannot even afford to buy, I mean, the things that are adequate for the family given the prices that are on the ground. I mean, the 2 liters of cooking oil is going for $700. You can imagine. $700, how many do you want in a household of seven? Just a basic family, you cannot afford to do that because it's not the prices are quite high. Are very high.
What is saying is actually what you are saying, Ms. Mulanda, is actually what we also heard from Deborah Mokasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association about the money shortages and the prices. And we know that the informal sector, you know, takes up most of the people's population as there is unemployment. But she's saying now they have this challenge of taking strike for EcoCash because they can't order new stock. And people don't have the bonds, not or actual money to come and buy from them. So they have this dilemma. This is so close to what you are saying. And even the guest we've been waiting for, Otilia Swand of the Women's Branch here, the Bulawayo Progressive Residents Association, well, she sent us an audio because she has network problems and she cannot come in here. She's also lamenting the same problems that our residents are facing, that our women are having problems in putting food on the table, and that is most of them are vendors. They can't find that. But them, as the Bulawayo Residents Association, they are also finding that COVID is also playing an important, let's say, role in, you know, in affecting all the other problems. It can be for the better, but mostly it's for the worse because people can make profits at the same time. They want to prevent the spread of the disease. So now we'll just play the audio which we have from Ms. Otilia Swanda with the questions that I also sent to her.
COVID-19.
Hey, for COVID-19, makakhulu wonke umuntu kumele azibonele ukugoqela amamaski ama-sanitizers uyithola kuphela ukuthi uyithele ma ufike kuzendaweni zempilakahle kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into ezikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelele ukuthi into ozayithenga ilokufuna ungafuni okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ithileyo nalemisebenzi ingekho osokudala ukuthi kube lokuzamuzamo okuningi phakathi kwamagumu esingathi i-gender based violence ayisi yaphela emagumeni ngomume esesiphila kiwo ngoba sesifuthenewani indawo singelanto esiyenza
abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona
ekubhaliseni ukuvota kulohlupho thize bona nje ama-centers wangikhona inxele iseceleni okwenza ikakhulu nasikhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota kithi thina omama uzaqaba kumele uyethandela abantwana uphinde udinge imali yokubhada usiya khona ngazo ngendingeko ezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kubalanta abangazikhupha eyazesisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethe phakathi kwezigaba lapha singazali khona esikwanisa ukuvuka siye khona ngezithupha zithatheke lula kungabi nenani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba
thank you to all those that were listening to our program and would also like to thank our guests that we had on the program tonight discussing COVID-19 and preparations for Christmas, which is on Saturday. We'd like to give a special thank you all the way from Zimbabwe to Ms. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, who was able to join us on the program live. I'm Marvelous Mshanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. And as health experts continue to urge people out there, please continue to wear your masks, practice social distancing, and also wash your hands to enable this pandemic to come to a stop as the world and Zimbabwe continue to try and fight this pandemic. Let's meet again on our other programs. And also a special thank you to my co-host, Stanley Killiam Mhlanga. Let's meet again on our other programs.
Yebo ke sizaphinda njalo ukubonga abahlonitshwa ebesilabo lamhla kulolu hlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Roundtable. Sithande ukubonga uDebra Mkasa wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa esitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association. Sibonge njalo lo nkosazana Otilius Vanda, umabhalane wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residence Association. Besixoxa labo ke bekhona le obulawayo besichasisela ke okuhluphayo. Sizwile unkosazana Debra Mkasa esichasisela ngohlupho lokuthi bethole imali ababhekana lalo. Kukanti lo nkosazana Otilia Svandalaye usitshela ngenhlupho ezibhekana labesifazana lapho bezama ukudinga amanzi, inkuni lokunye ngenxa yokusilela kwamagetsi lamanzi. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngikhonapha ke eWashington.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda usir Kumira Studio 7, tibate na 7 PM, pama sci-fi anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munu kwa nisa ugunzi wa Studio 7 na 6 AM muvuro kushukachishanu, pama sci-fi anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.